Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi, uri musi wechitatu, ndira 29, 2020. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yokomekedza bazi rezvekwa Registrar General kuti riongorore nyaya yekubhadharisa mari kaviri kuri kuitwa vanhu vanenge vachida kutora magwaro ekufambisa kana kuti mapassport. Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat rinoti mhuri yevanhu vashanu yave kuda mari inosvika madhora zviuru zvina nezana rine makumi masere nemasere pamwedzi kuti ikwanise kurarama. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakakomekedza bazi rekwa Registrar General kuti riongorore nyaya yekubhadhariswa mari kaviri kuri kuitwa vanhu vanenge vachida kutora magwaro ekufambisa kana kuti mapassport. Izvo zvinotevera kuwanikwa kwakaitwa mumwe mushandi kuchinoi achibhadharisa mumwe munhu akanga achida passport mari yemadhora ekuAmerica pamwe nemabond. Mutoro wedu enhau Nonorai Jena anotipa nyaya iyi ari kuchinoi.
Izvi zvakaitika gurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe vachiona nemaziso avo apo mumwe mudzimai muzvari memashanu nematatu pamusoro pezvo ndokunzi vabhadhare zvakare madhora mazana matatu ane gumi nemasere emadhora ekuAmerica sezvo vakanga vachida pasipoti yechimbi chimbi. Vakazembe vakati vaudza vakuru vepamahofisi emuchinoi kuti vaferefete zvakaitwa nemushandi uyu akanga achida kubhadharisa muzvare kasipo mari zvisiri pamutemo. Vakazembe vakatiwo zvavakaona zvinopa kuti zvizvarwa zvenyika zvinoshandira kune dzimwe nyika zvishore zvikuru hurumende nekuita uori.
The lady who was in the queue, she was asked to pay 53 RT. So we don't know whether that was a genuine mistake or it was intentional to frustrate her. But these are the things I'm talking about, that please, let's also serve our people with the dignity that they deserve. There's no reason for that person to have been asked to pay 53 $10 when she made it very clear that I'm from the diaspora, I'm a diaspora.
Muzvarika sipo vakati vakanzi vatange kubhadhara madhora makumi mashanu nematatu emabond kunyange vakaudza mushandi uyu kuti vaida passport yechimbi chimbi iyo inobhadharwa nemadhora ekuAmerica chete. Studio 7 naina kukanisa kunzwa kumukuru wepamahofisi epachinoi kuti vachaita sei nenyaya yakanzi iferefetwe navakazembe sezvo zvakaitwa nemushandi uyu zvisiri pamutemo. Vakazembe vakazoudza vatori venhau pavakapedza kushanya kwavo kuti havana kufara neunhu hwevamwe vashandi vekumahofisi aRegistrar General.
Which was probably valid, but you must understand that you are dealing with the public, so you just need to be a bit patient with them. Yes, because my mother's wife is a mother, and I wonder, I know. If I surrender, I'm going to be a police officer, a shopkeeper. I'm going to be a mother every day, so I know at times it's frustrating, but just try and be a bit patient with them and don't be emotional.
Vaka zembe vaka shoropoza, kutadza kushanda kwewa shandi nekuda kwe kushaye kwa kwema gesi, vachiti bazere kwa Registrar General.
Our means that we can do to improve the service. But I remember you check my consumables. To go to Susuka and assist our wife, save 10 pazoa, you always save 2. A panama consumable. If we can reach our people out there using mobile means, then let's do it to make our people's lives easier. If we can have solar, can I make it? So let's deploy solar. Those are
Vakazembe vakati mutengo wepassport hausati wakwira asi pane urongwa hwekukwidza mari sezvo zvikwanisiro zvekugadzira mapassport zviri kuvadhurira. Hurumende inogadzira mapasipoti zviuru zviviri pazuva ichiti inokwanisa kuwedzera kana ikawana zvikwanisiro zvinotengwa nemari yekuAmerica. Zembe vakati pane vanhu vanosvika mazana matatu nemakumi mashanu ezviuru vakamirira mapasipoti avo munyika yose, ukuwo makumi mana ezviuru vari vagari kumashonaland west chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT runoti mhuri yevanhu vashanu yave kuda mari inosvika madhora zviuru zvina nezana rine makumi masere nemasere pamwedzi kuti ikwanise kurarama. Muna zviita mari iyi yainge iri pamadhora zviuru zvitatu nemazana matanhatu nemakumi mashanu nematanhatu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyadza zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Zvinhu zvatiriko zvatatakatarisira tichitarisa kufamba kana kufikira kuva kuchiita zvinhu makrisi ezvinhu muzvitoro. But makaona kuti miripo iri kupiwa vashandi mawedhi nemasarari avo ari fafa below poverty data line. On average mushandi ari kuwana about between 1,000 and 2,000. Saka zviri kureva kuti vashandi vazhinji vari kurarama in poverty, yatingoti pachirungu iya working poverty muZimbabwe iri kuramba ichikwira, nekuti vashandi vazhinji mihoro yavo iri pasi pasi pe-poverty data line. Iyoyi inove ndo mari inenge ichitarisa kunzi at least munhu anokwanisa kurarama oka upeni kari nani. Saka munhu wese anenge achichihora mari iri pasi pepdo anenge ari poor.
Asika vamwe vari kuti mari yacho inotodiwa inenge yakatoti wandei kudarika ipapo kana pachienzaniswa nezvinhu zvinodiwa nemunhu pamwedzi kana kuti nemhuri.
Ichokwadi ichocho. Mari makaona kupira kwakusika zvino, and poverty data mline kazhinji inenge ichingotsveka zviri kuitika paofficial market, nekuti inflation yedu muZimbabwe iringobata zvinhu zviri kuitika mufomal market. But makaona kuti muZimbabwe highly informalized, saka zvinhu zvakawanda zviri kuitika muinformal. Vamwe vari muinformal vazhinji vakuto havachadi kunge vachigashira mazini dollar. Vakuinsista kuti vabhadharwe nemaus dollar, but vashandi vazhinji vanenge vasina access kumaus dollar. Saka ichokwadi kuti even pdl yatiuta itori highly conservative, nekuti zvinhu zvizhinji zviri kuitika muinformal economy. Informal pdl haitsveki zvinhu zviri kuitika muinformal economy. Pdl iringotsveka chete zvinhu zviri kuitika munana okn munana pick and pay muformal economy, but Zimbabwe ya highly informalized.
Saka kuti dambudziko iri rigadziriswe mushandi aono chouviri pangaitwe sei chaizvo vachitambara?
Hai, dambudziko iroro problem yatakaita ndeyekukurumidza kubhana nyaya yemamouth currency, zvakaita kuti tirasikirwe nestability. Mouth currency yakambobatsira pakuunza stability muekonomy. Saka even makaona kukwira kwakuchiita money supply gore rapera on average by 80% pamwedzi. Ikonomi yedu iri kudonha, zvazviita kuti inflation ikwire. Saka chekutangisisa chinofanira kuitwa we must live within our means. Nyaya yefiscal discipline inyaya yakakoshesesa, nekuti government yakangoshaya fiscal discipline inopedza yakuprinda mari, inopedza yakuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti mari inge isingabati kana kushandiswa zvakanaka, zvinozoita kuti muekonomi mushaye stability. Saka nyaya yestability, even nyaya yecurrency inofanira kuitwa relooked at, kutiona kuti what decisive measures can we take. Vamwe vangu vachitaura kuti no, tinogona kudzosa nyaya yemamouth currency, but hurumende haina intention kana kuti commitment yekuti zvinge zvichiitika saizvozvo. Saka I think idambudziko iroro, as long as tiine currency yedu uye pasina fiscal discipline, tichangoramba tiine matambudziko einflation, tichangoramba tiine matambudziko ekusagadzikana kwezvinhu. Saka I think ndo dambudziko riripo, rachitraya kupedzwawo nema TNS iri kuinclusa government business neLabour yanga ichimbosangana kuti vakwanisa kuona kuti zvii zvingaitwe kuti muekonomi muve nestability, macroeconomic stability, pave necurrency stability.
but zviri kuti netse nenye especially nyaya fiscal discipline I think ndo ndamudzoro redu gombe hombe atisata kukwanisa ku ita live within our means saka i problem iyo going forward
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano relabor and economic development research institute of zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Muchirongwa chedu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu matunhu akasiyana siyana yemunyika nhasi tiri kutarisa dunhu remashonaland west iro raizivikanwa zvikuru nekurimwa kwechibage fodya uye donje asi iye zvino dunhu iri zvinhu hazvichina kumira zvakanaka nhunhurai jena anotipa nyaya inotevera
mumakore akare mwedzi unowandira varimi vakawanda ndipo pavanenge vari muminda vachisakurira chibage kunyanya mumashonaland west asi nyaya yekusanaya zvakanaka kwemvura iri kupa kuti vamwe varimi vatange kudyarurira vachifunga kuti vangangowana chouviri izvi ndizvo zvatakaona zvichiitika pamusha pava Donald Musafare nemudzimai kumakonde avo vairima nemombe pakasvika Studio 7 vamusafare vanoti hameno chibage chavari kudyarura ichi chikasvika
Noti dzimwe mbeu iko zvino zvidyara January akutopera hatina fungiro kuti dzinogona kusvika ya plus kana kuti minus pamwe dzinogona kusvika kana kuti dzinogona kutadza kusvika dzatikatangidzira kudyara dzakatova nezuva ndizvo dzidzi dzamukona idzi dzatumbuka ma11
vatiwo chibage chavanga vakakohwa gore rapera chakapera zvekuti vave kutofunga zvekutengesa mombe kuti vatenge zvekudya
kana zvadai fanika izvovo vamwe takasungira kuti bage togore rakapera ndiroti hatongoda oshandisa nokuzongopinda mumatanga edu momuta akutongotengeswa zvipfuwo kuti kunotenga chikafu
namo enzara iyi yakatarisa nawo namai chenai mukuruva vanogara munzvimbo inonzi tezvara kumangura
tumasaga tanga tiri mumba asi pari zvino manje taakutoverengera kuti nzara iyi yaita sei yapinda sato zvingodaro kuti pawana ukabhagedhi kana usina tinda nditsvaga upfumi unodaro daro tisingaziwo chaakuteera chimvura yakateedza tingatiwo tingararamika kudii futi pakudya chete chete gore nayo chataitofungidzira kuti ndisati katanga kutopindawo chibage ichocho ndo chakatswa zvokuti kamwe kari kutumbuka kakadai zvimwe chadai saka wanyatsoona kuti hapana upenyu hwakanyatsotitara
vamwe vagari vekumola nesiyakobvu mudunhu rekaribha vave kurarama nekudya midzi yemuti unozivikanwa nekuti mufanchimuka sezvo chikafu chaita chishoma vari kumaruva havasi ivo voga vakatarisana nenzara sezvo mumadhorobha akaita sekaribha chinoi nekaroi vakawanda vari kudya nhoko dzezvironda nekudhura koita mitengo yezvekudya mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakazivisa kuti mutengo wehupfu waizodzika sezvo hurumende yaizobatsira makambani anotengesa chibage asi mumwe mugari wemuchinoi vaisraeri nyanduru vanoti zvekudzikisa mutengo ndezvemumapepa sezvo hupfu hwakatobva hwatanga kushayika muzvitoro vanyandoro vanoti vezvematongerwo enyika havawanzoita zvavanotaura
hongu mutungamiri wenyika purezidend vamunangabwa akataura kuti kutadzikisa asi chaakunyanya kuti tikakachamadzei ndechekuti vanotengesa kana kuti vatengerwi panenge pane gakava nekuti upfu hwacho hwai inshort supply
asi imwe nhengo yebato rezanupf vatobias goredema vanoti vemuzvitoro ndivo vari kuita zveukoronyera
pamudhura apapa hatingamboti zanupf ndeiri kudziriionesa zvinhu asi kune makoronyera awo ari kuwanzwa wacho anoti achitora zvinhu nechipsi ndakwavo kublack market vakutanga kusungisa nepurisi
vagoredema vanoti mutungamiri wenyika haana mhosva mukukwidzwa kwezvinhu muzvitoro
aiwa zvekukwira zvagara zvese nasitori munhu anotaura zvaa zvabva asi pamba penyu mamungambonziwa pamba penyu nhasi musadla saga tiaita hazvingambotikwa itingapinza baba vedu pamusoro pazviri papo kuti baba vane purogiremu
imwe shirikadzi amai paida moyo nyoka vanoti vave kutorarama nemaricho kuti vakwanise kutenga zvekudya zvevana nevazukuru vavo
upfu kuti uwane unenge watosunga pamwe pachona ndine gara nevana avashandi simataurire atwita apa kuti vana avashandi kwati uyu waita kamaricho tibatanidza tobatanidza totenga ka 10 kg tobva taibva ipapo shuga cheche kuti uiwane ini ndinongozopisera tachi inini kana shuga chandi andimwe tea but shuga mba mune musina unongovarira kuwana sauti nekuwana upfu iwoyo but upfu
yavo yakazara vakwegura vanoda kuyamurwa nezvekudya asi hapana chavari kupiwa
panyaya yechikafu muward medu muward 4 munyan section umu mune nzara because much it's a old location. Mane Nago, Nasikuru, Sagonago, Shandira, Vama, Nanga Bereka, Vama, Nachaka Berekwa, Wagazi, Zamabasa, Panagoga, and Opamba. So, Munenzara and Dilgona would see. Then you can even as you eat a Machembera Batsi or Munenzara Morocation. As we continue to Gagunia, Gupi, Wakuma Ruro, Sakacho Shamsan, they would chamber me, Ben, Chamberu, Shakafanana. They are eating form. Vap Mapura Vanetam or Zeva, Vapa Machembe, Yango.
Kudhura kwehupfu kwave kumanikidza vamwe mumadhorobha kuti vatenge hupfu mumigwagwa unokwana zuva rimwe chete unozivikanwa nekuti tutsaona. Mamwe masangano ari kubatsira hurumende kupa rubatsiro kumashonaland west anosanganisira WFP neRed Cross. Mukuru webazi rezvemagariro evanhu kumashonaland west Amai Agnes Muchoo vanoti hurumende ine dhorobha vachiti vanhu vanosvika zviuru mazana matatu pavanhu vanodarika miriyoni imwe chete vari mudunhu remashonaland west vanoda rubatsiro. Vanoti nzvimbo dzinoda rubatsiro nechimbi chimbi dzinoti Kariba, Hurungwe, Makonde nezvimba ndiwo ane vanhu vakawanda vari kuda ruyamuro rwezvekudya nekukurumidza. Ndakamira Studio 7 muchinoi kumashonaland west ndini Nunurai Jena.
Iye zvino tomborisa zviri mumapepa nhau. Bepa na ube sesami mparamende ari nengo ezanu PF wa Gordon Chanda. Pamwe na kanzura wewad 13 amai Georgina Chirongoma vakasungwa nemhosva yekuba chikafu chekubatsira vane nzara uye kubhadharisa vagari dzimari. Bepa na ure Chronicle rine nyaya inoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika ava Constantino Chiwenga vari kugunun'una vachiti mukuru wematare Judge President George Chiveshe vane chekuita nemitongo yematare kuti irerekere kumudzimai wavo avari kunetsana naye muzvare Mary Mubayiwa. Bulawayo 24 News inoti mapurisa emubulawayo ari kutsvaga mbavha dzakapwanya motokari yemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Munangagwa mukupera kwesvondo ndokuba zvinhu zvakasiyana siyana. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzira vateereri kuti vasashandisa mashoko ekutuka vamwe.
Kozwai kozwai vashamari veStudio 7 apo vanamukoma Joseph Tanunuka wandi vanajonga kandimire vana Blessing Zulu nevamwe vandisina kudoma ndinotaura zvangu apa pachirwere checoronavhairasi apa hurumende inofanira kubaita ongororo zvakasimba pavanhu vanobva kuChina otherwise vanogona kutiunzira chigwere muZimbabwe chikauraya vanhu tugoti kuurawa nenzara tugoti nechirwere zvinenge zvanyanya. Tatenda hangu ndini Van Lasso ndiri pano paCape Town South Africa.
Vuma vuma iwe vuma wasakara.
Vanenge vasakara madhara havasingadi kubvuma kuti vasakara. Vaimboudzirirwa vakomana. Tinoromba tinoromba nekurasikirwa negamba rakadai vamutukudzi tuku. Ndivo kavana Samanyanga ava ndivo vakuru vakuru kava takarasikirwa chokwadi. Takarasikirwa takarasikirwa zvisinei Mwari ndiye anotonga. Musafunganya pamusoro pewafa watisiya panyika asi funganya iwe pamusoro pehwako upenyu kuti ramangwana rako richange riri papi nekuti uyo watofa watozorora Doma shoka ndino nyaradza hangu mwari yekwa Mutukudzi nemhuri yese Zimbabwe nevateveri vose vaitevera. Mimhanzi yava Oliver Mutukudzi inova mhanzi inovaraidza chose. Upenyu inhava yebenzi unokumba zvose, unokumba zvakawanda.
Kazuvai vashamarari vestudio 7, makadini zvenyu kwamuri ikoko? Tinokumbirawo kuti kana maisa misoro yenhau mobva maipedzisa semaisira munenge maita, nekuti mukasiyira panzira isu tiine chidokwadokwa chekunzwa nhau dzizere dzamunenge matipa, hamuoni kuti munenge matinzwisa mwoyo? Tinokumbirawo nemutsa kuti zvamunenge mataura pamusoro yenhau mozozvipinzawo mukati nenyaya yenyu, mozoteera henyu zvimwe zvamune musina kuisa pamusoro yenyu kuti zvinyatsokusvika zvakanaka kuvateereri vese. Ndatenda hangu.
Makadini vashamarari vestudio 7, ini ndinoitwawo Ngoni Phiri, ndiri kuno kuCape Town. Ndinoti kwamuri, tisisirozi chemo chedu kuvakuru vari kutonga kuZimbabwe kuti haatatambura vakomana. Ndakati ndiriwe Ngoni kuona kubva 1990 tichizvagwa varume kusvika nanhasi. Hatina kana basa ratakawana muZimbabwe, tichingotambura svika tave nevana vaviri chaivo. Tirongotambura tiri muno muCape Town muno, tirimo mumapurazi mabasa emuno anorwadza varume. Ende toshuwa mhuri dzedu kuti tidzione. Chikumbiro chedu ndechekuti kana yasvika panguva yekuvhota iya, ndavati isusu tiri kuno kuSouth Africa tikwanise kuvhota tiri muno muSouth Africa, kwete kuti hanzi kana tasvika nguva yekuvhota todzokera kumusha. Ari kuMalawi mwana weZimbabwe, ndavhotere kuMalawi. Ari kuAmerica, ndavhotere kuAmerica. Ari kuBotswana, ndavhotere kuBotswana. Ndokuti zvinhu zvinatsokufamba mushe sei vachirambawo kuti tivhote tiri kuno
pastudio 7 apo parisei gaizika. Vana Blessing nemiwajonga mane kaungatsika kakashata, nekuti kana mukataura misoro yenyu yenhau hamuchatauri zvamo zvamambotaura kuti zvakazofamba sei. Kana ndisingakanganisi pamashure apo last week makataura nyaya yekuti vakasukuwere vari kutorerwa purazi ravo pamisoro yenhau, hamuna kuzozvipedza. Nhasi zvemataura nyaya dzemapasipoti idzi hamuna kudzipedza. Hatizivi kuti maakupafambisa sei. Gadzirisa ipapo wakomana.
Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kuenderera mberi tichitarisa nezvekutongwa kwemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kana kuti impeachment. Vari kupomerwa mhosva mbiri dzinoti yekushandisa hofisi yavo zvisizvo pamwe nekuzvidza dare reparamende. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vachitungamira sangano reZimbabwe Diaspora for Democracy vaCharles Mutama kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Ndinoona nyaya iyi yakaoma zvakasimba, nekuti tikatarisa nyaya yevanopa humbowo vari kunzi vawanikwa vachikokwa munyaya iyi kuti vape humbowo wavanahwo, iri kuitwa ngenyaya iyi ichaita makakatanwa kana kuomera mukuru wenyika vaDonald Trump. Kuburikidza tichitarisa vaJohn Bolton vari kunzi vachadaidzwa kuti vape humbowo, vari kunzi ivo vane humbowo hwakawanda kuburikidza nebhuku ravakanyora risati ratsikinurwa kana kubuditswa kuti vanhu vaverenge. Rinotarisirwa kunzi vaJohn Bolton vachataura kuti vaTrump vakati ivo Ukraine haifanirwa kubatsirwa maererano ayo nekuda kubatsira vaJoe Biden.
Tiri kuonawo kuti vamwe vari mubato ravaTrump vari kuti vaTrump vanogona kunge vakaita izvi, asi vari kuti haisi mhosva inoita kuti munhu abviswe pachigaro. Nayo munoti
ichokwadi? Ruzhinji rwevemusangano rwemaRepublicans vari kuti haingave mhosva, asi vari kuona kuti ava vanokokwa kuti vaizopa humbowo. Vamwe vacho kuburikidza ivo vandataura vaJohn Bolton, munhu anoonekwa chaizvo achiremekedzwa pane zvaanotaura, nekuti anonzi iye mukuru aiwanikwa achinyora mabatiro aita basa rake pasi. Saka vari kuonekwa kuti pakukoka vanhu vane humbowo zvichavaisa panguva yakaoma, nekuti humbowo huchapomerwa vaTrump unengo uru umbo wakasimba sukuru kuburikiza aso iyo wasingade kubuma kutuwa Trump awana unge waka paramosa saka wane umbo wachakokwa ni warukunzi nga wakokwe ndopa ni makwiku wache ipapo
kuna wamu warukuti wa Trump warukungo shibiskwa na kuti Amerika ya tarisana ni saru zotiriki kwa gorerino saka inzira ya dawisha nisuka ni batu na Democrats kuti wa Trump wange wachi shibiskwa munoti
zio kuna kudaro nekuti munungo zanya ya zematungeru wenyika mu America muno pakadipe ma Republicans zema Democrats election ya kusuka kudaisu ino kuna ngeiri mzira ya kasimba zukuru ya kuda kuti wa Trump wanu kwa wachi shiba pamberi pe anu anusarudza wanawe mu America icho kwa dicho cho asi inono kuki hangu inini nyayai ino kuna utaza kupatira pawari nekuti waneru jinji waka wander no wafara zukuru tikaona kuti iwo wa Trump musuno wakanga wari ku une awo vairatidzira vanokurudzira upenyu we wana wasati vazvarwa vacheche vanenge vari mukumbu saka wa Trump tinoona kuti vane vanhu vakawanda veruzhinji vanovakurudzira asi vemadhemokrati vari kuzama zvikuru kuti vavarwise kuti vawane kuvapomerwa mhosva yekuda kurwisa imwe mutungamiri wemuamerica vaJoe Biden vachibatsirwa nenyika yekunze inova Ukraine.
Chizvarwa cheZimbabwe uye vachitungamira sangano reZimbabwe Diaspora for Democracy vachawas mutama vari parunari muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Kambo wafunga iko kubva kuchikwara cheBundu Boys tavatasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvongwa yedu yapera regaitarise musore nhau zvakare. Hurumende yokomekedza badzi rekwa Registrar General kuti riongorore nyaya yekubhadhariswa mari kaviri kuri kuitwa vanhu vanenge vachida kutora magwaro ekufambisa. Tavatasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina Standikile Musanga.
So we see